Takavamba sangano re National Social Security Retirees rinonzi Association of National Social Security Retirees. Chinangwa che sangano iri nde chekutiko ti one kuti ma conditions kana kuti kugarwa kwe ma pensioners social security scheme ano kwidziridzwa
ne chikonzero chei zvakakosha pari zvino
nemhosva yekuti mukaona zvakaitika ndezvekuti hurumende payakati iyo bond iyo iri mari yedu iyi neus dzainzana mapensioners National Social Security NASA akanga achiwana vamwe kuma100 vamwe kuma80 zvinoreva kuti mari payakazonzi US nebhondi zvasiyana vanhu ivavo vakasara vachitambira mari isingakwani tingada kupa muenzaniso wekuti ko munhu akanga achitambira $1,000 pakachinjwa mariyo munhu iye akasara akutambira $1,000 bond kutaura chokwadi chaicho chaicho 1000 bond inotenga 10 kg hupfu ne 500 grams dzesalt saka hapana tiri kunzwa kuti iye zvino vachati vari kuwedzera kuti iende ku5 kuri kunzi kuti 5000 here kana $35
inokwana here mari
$35 iyoyo tiri kuitambira remabhondi kana kuri kuti ndizvo chaizvo chaizvo zvamunoona kuti pensioner izvozvi ari kunetseka ari kushupika nekuti kana ari mudhorobha anofanirwa kubhadhara magetsi anofanirwa kutenga hupfu anofanirwa kutenga usavi hwekuseva nahwo anofanirwa kubhadhara mvura yemunisipariti yakasekera nemari iyoyo haikwani
pane nhaurirano dzinoitwa here musati mawedzerwa mari iyi zvinofamba sei chaizvo
hurumende yacho kana kuti management yenasa ichiita izvozvo kana kuti ichiwedzera idzo dzinonzi mari dzemapensioners tinongonzwa kuchinzanzi zvaitika vawedzera yekuti